manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 1 2017. Makateerera Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tese pau nomwe wedu takabvusikana kuti tsvangirai anokwanisa kutungamirira mubatanidzwa uyoyo. Saka tiri very clear tose kuti uchange achitungamirira ndichangirai. Ende ndiye wakambodla mugabe.
Mubatanidzwa wemapato manomwe ari muMDC Alliance unowirirana kuti mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ndo vachamirira mubatanidzwa uyu musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. Vagari vekwa Mutare vochema-chema nekuvharwa mvura kwavari kuitirwa nekanzuro yeguta ravo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza vachinamasa kuti vadzose pabasa vechidiki vanozivikanwa nerekuti ghost workers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vemapato manomwe ari kuita nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa uchakwikwidza uchitsigira mutungamiri mumwe chete musarudzo dzegore rinouya wasangana muHarare nhasi vachigadzirisa hwaro hwekushanda vari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Mubatanidzwa uyu ndiwo chete nzira inonzi nemapato aya anogona kukunda navo bato riri kutonga reZANU PF. Achasarudzwa kumirira MDC Alliance ndiye achakwikwidzana nemutungamiri weZANU PF vaRobert Mugabe. Mapato ari muhurongwa uhu anoti MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, MDC inotungamirwa namuchinafundo Welsh Mengube, People's Democratic Party inotungamirwa navatendai Biti, Zimbabwe People First iyo iri kufanotungamirwa navaAgripa Mutambara, Transform Zimbabwe iri kutungamirwa navaJacob Ngaruvhume, ZANU Ndonga ne Multiracial Christian Democrats. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZANU PF vakuda kwashe basikiti vanoti vamwe vatungamiri ava vakumbira kuti vambonopira zvavavirirana kunengo dzavo vasati vasaina gwaro remushandira pamwe nemusi wemugovera kumusangano uchaitirwa kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfield. Vabasikiti vanoti chimwe chasungwa mumusangano uyu ndechekuti vatsvangirai ndo vachakwikwidza vakamirira mubatanidzwa uyu musarudzo dzegore rinouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tiri kukosha ndechekuti tive pamwe chete nevavo vanoda kuti hurumende yeZANU PF ibve pachigaro, tibvise Mugabe watambudza vanhu asingadi kubva pachigaro iye achembera kudero achingogara achingovata. Saka takabatana nevamwe vane pfungwa dzekumubvisa vari mapato manomwe aunoziva nezvavo iwayo.
Saka musangano wamaita nhasi wasungachi?
Wasunga kuti tichaenda mberi tichindopaidza pachenda kuti isu tiri vanhu vari pamubatanidzwa umwe chete. Musi wemugovera tinosangana isu toenda pachena totaurira nyika yose kuti tava kuzoshanda kubvisa Mugabe. Vamwe nyangwe vane vane dzimwe mapato avo vasati vauya kumubatanidzwa wativi tinoti ngavauye. Tabvumirana kuti vanhu vese vakasununguka mamapato kuzouyawo kuti vashande nesu pamwe chete kuti tibvise ZANU PF.
Tazwa kuti pane mamwe mapato vati vachada kumbotanga vanonzwa kunhengo dzavo. Izvi hazvisi kuzononotsa here kunyorerana pasuku?
Aiwa, tati vanoenda kundobvunza kuvanhu kana pane vavasati vabvunza vakasununguka kundodaro. Nekuti nyangwe patinosaina tabvumirana kuti pataiswa addendum yekuti vamwe vatazouya vosaina vabva kundobvunza mapato avo sezvavakumbira.
Vazhinji vanoda kuziva urongwa hwamuchazoshandisa kana hwamuchaita pakusarudza vatungamiri vemubatanidzwa, tichiona kuti mune muchibva kumapato akasiyana siyana.
Tese paunomwe hwedu takagusikana kuti Tsvangirai anokwanisa kutungamirira mubatanidzwa uyoyo. Saka tiri very clear tose kuti uchange achitungamirira ndiTsvangirai. Ende ndiye wakambodla mugabe. Zvino wajoinana nesu mavo veteran kuti timbvise zvachose zvekumbvisa chaiko. Saka nyaya yekuti uchatungamirira ndiani paunomwe hwedu semapato takatobvumirana kuti unotungamirira ndiTsvangirai.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weZim People First vakuda kwaShe Basikiti vari parunhare muHarare neStudio 7. Vagari vekwaMutare vari kunyunyuta zvikuru nekuvharirwa mvura kwavari kuitirwa nekanzuro yeguta iri zvichitevera kutadza kwavo kubhadhara mari yemvura. Vagari vavharirwa mvura kusvika pari zvino vave kusvika zviuru gumi kubva pakatanga chirongwa ichi svondo rapera. Mutoro wedu weNhauloida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemaMutare vanoti havachina pekutangira zvichitevera kuvharirwa mvura nekanzuro yavo. Mumwe mugari wemumusha weHoba usakatarisana nedambudziko rekushaya mvura yemumba vaElisha Musabayana vanoti zvakaitwa nekanzuro hazvina musoro nekuti kuvharira vanhu mvura zvichazopa kuti pazuve nezvirwere.
Mukaona ikonomi yedu mazuva ano iri kuomera munhu wese. Ndirikuronga nei mari kana kubank haisi kutoreka futi mari yacho.
VaMusabayana vanoti vane chikwereti chemvura chemazana akawanda emadhora asi chiri kunetsa inyaya yekuti vakuru vekanzuro vari kuramba kutaurirana navo kuti vabhadhare pashoma nepashoma kudzamara vapedza kubhadhara chikwereti ichi. Mumwe mugari akavharirwawo mvura svondo rapera vaEdward Manyungwa idze vanoti kanzuro inosungirwa kuita zvinhu zviri pamutemo kuburikidza nekuita misangano nevagari ichivaudza dambudziko rayo, vagari vachipawo nhunha dzavo potsvagwa nzira dzekugadzirisa dambudziko riripo.
Hachifaniri kusvika pakuvharirwa mvura. Chero mapayment plan acho ari kuitwa haasi clear kuvanhu. Anofanira kuuya nemapayment plan ari clear kuvanhu. Uye zvakare kanzira wedu unofanira kuuyawo achimiririra vanhu vari kungovharwa. Kanzira wedu hanambobvira ati adiresawo vanhu wee uyai kuno sevanhu totaurirana. Onai chikwereti chakamira so, hakuna usiri kuziva kuti Zimbabwe zvinhu zviri kunetsa.
Mumiriri wevagari musangano reMutare Residents and Ratepayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti kuita kwekanzuro kunotyora kodzero dzevagari.
Chekutanga ndechekuti vari kutyora mutemo webumbiriro renyika, Bill of Rights under Section 77, the right to water, the right to food and water. Every person has a right to clean water and sufficient food. In this regard, kucheka kwavari kuita mawater meters zviri kutyora bumbiriro remutemo. Vanofanira kunge vachitoshandisa court order kana vari kudisconnecta mvura.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vanoti zviri kuitwa nekanzuro zvinotyora mitemo yezvekutongwa kwematunhu pamwe nekodzero dzevanhu.
Ndinoda kutanga nekuti kanzuro chekutanga inoumbwa kuburikidza nebumbiro remutemo wenyika. Kureva kuti bumbiro remutemo wenyika rinoibata mune zvese zvainoita. Zvozouyawo mutemo zvakare wainoshandisa wemaguta nemaruwa. Kozoitawo mitemo yainogadzira iyo inoitendera hongu kuti inge ichidisconnecta mvura. Asi pane maprocedure anofanira kuteerwa maringe nebumbiro remutemo ratinaro. Kureva kuti mamwe mativi anofanira kuti anzwike kunyange vanhu vari kudisconnectwa mvura yavo vapuwe mukana vekuti vange vachizvidefenda. Saka kureva kuti kanzuro haikwanisi kungotanga nekunodisconnecta mvura dzevanhu isina mutongo unobva kumatare, nekuti masimba iyayo anotyora kodzero dzevanhu dzatinoti dzemvura. Nokuti bumbiro remutemo rinoda kuti munhu wese ane kodzero kumvura yakachena uye inoshandisika.
Asi meya weguta reMutare vatatenda Nhamarare vanoti kunyange hazvo kuita kwekanzuro yavo kuri kunze kwemutemo, vagari vave nenguva yakareba vachitadza kubhadhara mitero yemvura. Vanoti kuti kanzuro iende kumatare kuti iwane court order yekuvharisa mvura kuvagari zviri pamutemo zvinovatorera nguva yakareba.
Kwadi mvura tiri kuvhara kuvagari vedu vemaMutare kune nzvimbo dziri kusvikawo mvura zvakakwanisa. Asi mukatarisawo isu sedhorobha remaMutare, mvura yacho tinoibhadharawo kuzinwa, uyezve tine mishonga yatinotenga inochenesawo mvura kuti tipe vagari vemaMutare mvura yakachena. Ndine chiumbo chekuti vagari vemaMutare vakauyawo nemari inotibatikeiwo kukanzuru tinobvuma kuti tiite mapayment plan asi wakauya one mari inenge yakadzikira semaenzaniso zvekuti mugare mamutari ane chikwereti nekanzuru $500 ouya aine $10 kuti tiite payment plan panenge pakaomera kanzuru ipapo asi wakauya one mari iri nanowo tinogara pasi totaurirana
guta remutari rakatarisana nematambudziko ekushaya mari yekubhadhara vashandi vayo uye vagari vane chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti matambudziko akatarisana neguta remutare matambudziko akatarisana nawo nemamwe maguta ari munyika zvichitevera kuondomoka kweupfumi munyika izvo zviri kupa kuti vanhu vasave nemabasa anovapa mari yekuti vakwanise kurarama upenyu hwakanaka ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo
Kama weZimbabwe nemasangano anokweretesa mari anotire International Monetary Fund neWorld Bank unenge ucharamba wakaita manyama yamire nerongo mushure mekunge mutungamiri wenyika Robert Mugabe vabuda pachena kuti havana urongwa hwekudzikisa uwandu hwevashandi vehurumende senzira yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMugabe vakaudza gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa kumusangano webato reZANU-PF wakaitirwa kuChinoi kuti vadzore pabasa vechidiki kana kuti mayouth officers zviuru mazana maviri kunyange hazvo vaChinamasa vari kubuda pachena kuti hurumende haina mari yekuvabhadhara sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzagara dzichiyambira kuti kupinza vechidiki ava mabasa kuri kudzorera kumashure nyaya dzebudiriro. VIMF neWorld Bank vanotiwo mari iri kubhadharwa kuvashandi vehurumende yakawandisa zvinoita kuti pashayikwe mari yekugadzirisa zvinhu zvakaita sezvivakwa, zvakaita semigwagwa, makirinika nezvimwe zvinodiwa nevanhu. Asi sachigaro weZANU-PF Youth League mudunhu reManicaland vamubuso Chinguno vanoti vanhu vakaburitsa basa vechidiki ava vari kuda kushoresa vaMugabe pamberi pesarudzo.
Ndikuona sekunge mukati medu isusu se-ruling party ine government pane vanhu vane plot yekutoita sabotage the president because how can you think of retrenching 2000 workers zvemayouth ikasara about 6 months to election.
Asi ko vechidiki ava vanoita basa rei chaizvo? Tabvunza vaChinguno.
Ma-coordinators, Ministry of Youth, anokoordinata ma-projects, akafandwa ne-CABS, akafandwa ne-Stanbic, vachiona kuti mari dzavakakweretwa dziri kudzoka here, ma-coordinators aripo kutarisa kuti zvii zvingaitwa ne-Ministry of Youth, zvingabatsira kusimudzira ma-youth ma-projects akasiyana-siyana anoita, nekutsvagira vari mu mumawadzi imomo, kuna anoshengete huku, kuna anogadzire zvivezwa zvavo. So vanobatsira kusvaga market nekubatsira kutangira vanhu kuti vanokwereta sei mari kumabhangi.
Vaimbova gurukota rinoona nezvemari vatendai biti avanotungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vanoti vashandi vehurumende vakawandisa zvekuti kuvabhadhara zvinosiya hurumende isina kana kobiri rekuita zvimwe zvinhu.
Everyone knows that the wage bill is now 97% of total expenditure. That means padhora rese riri kuuya muhurumende 97 cents iri kuenda kuvashandi vehurumende, 3 cents yozoenda kune zvimwe zvinhu, mugwagwa, mahospital. Wochizotarisa kuti vari pa wage roll yacho ndiani? Pananga ndiri muhurumende nini, we 236,000 civil servants, iko zvino va 550,000. So ZANU doubled up maworkers ayo ari maghost workers. Iko zvino vatotanga kukambeina, vanoorganize marara maward officer vari kutambira mari vakagara. And everyone knows kuti zvauraya economy. But now everyone knows kuti no ane problem ndiye Mugabe.
Mashoko aya atsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipanga mazano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze avo vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai kuda kuti hurumende igumure basa vechidiki ava kupedzera hoko padehwe retsindi.
Vashandi vemuhurumende vakauimbiswa kuti vachapuhwa mabhonasi. Mabhonasi aya anga asina kutarwa mubhajeti muhomwe yegore rino, zvichirevaa zvokuti mari yose iyi ichange ichida kuti ibve kune vanhu kana kuti ichakweretwa nekuti hurumende haina mari yacho.
Asi gurukota rinoona nezvevechidiki vaPatrick Zhuwao avo vange vachirwisa kuti vechidiki ava vadzorwe pamabasa vanotiwo mabasa evechidiki ava hanei nezvematongerwo enyika.
Kazhinji vanochema vakadaro ava vanenge vaine pfungwa dzakadhanga nyika, nekuti vamwe vakazochema kuti nyaya yeminda iri kuitwa nevezanu PF chete hatichaenda kumunda, hezvo minda yakagovewa vakashayika. Saka iwe kana uine pfungwa yekuti aiwa izvi ndezvezanu PF woti hauye, hameno zvako unorasikirwa, unosara uri kumashure semuswe.
Kunyange hazvo vamugabe vachigara vachitaura kuti vashandi vehurumende vapiwe mari dzemabhonasi nezvimwe vachina masa vane makore akawanda vachitatarika kubhadhara mari idzi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-909 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto yeAmerica ati munhu anga akamira sagavana weAl-Shabaab muguta guru reSomalia, Mogadishu, akaurayiwa mukurwiswa nemuchadenga kwakaitwa nendege dzemauto yeAmerica. Ali Mohamed Hussein, uyo aizikanwa zvakare saAli Jabal, aizikanwa nekumanikidza vemabhizimusi emuMogadishu kubatsira nemari kuchikwata chevapanduki ichi. Vatungamiri vemapato anopikisa vaviri vanga vari muusungwa vari mudzimba dzavo muVenezuela vatorwa kubva pamisha yavo nevehurumende vanochengetedza runyararo mazuva maviri mushure mesarudzo dzakaita mutauro dzekuita kuti bumbiro remitemo rinyorwe patsva. Mhuri dzavaLeopold Lopez navaAntonio Ledzema dzinoti varume vaviri ava vakapambwa mambakwedza anhasi nevasori vari muboka reSebin. Hurumende iri kukurudzirwa kuti irambe ichishanda nemapato akazvimirira oga mukugadzirira kunyoresa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota gore rinouya. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, amairinda ichipfunde vhavha, vanoti hurumende yanga ichimboedza kushanda nevamwe munyaya iyi asi pachine zvizhinji zvainofanira kuita uye nguva yave kupera sezvo sarudzo dzave pedyo. Tanonoka Hwande weStudio 7 abata amai chipfunde vhavha kuti tinzwe zviri kuitika.
Bhiziyana sokuziva kwamunoita tenda yakapuwa kumlatron sokutsanangurwa zvakaitwa nezveki, asi terms of the software yecentral server ndiyo yatakatarisira kuti dai achiitwawo futi tenda publicly. Izvo zvinoitirwa kuti pange pane machecks nemabalances. Tiri kuti dai varamba vachiita openness sezvavakaita paprocurement yemakit kuti vakadeedza vanhu maprivers maparty agents pavaivhura nokuita testing nevalidation of the process. Saka pari zvino tiri kunyunyikana kuti process yokuti atenda iyi inenge yatinonokei sezvo muchiziva kuti takatarisira kuti muna October vange vatangisa kuregister, ende tinokurudzirawo kuti pange pane openness kana achinge vatangisa kuregister in terms of ma statistics kuti vanhu varegistwa vangani kupi dai process yacho yaramba ichiitwa pachena, sezvo muchiziva kuti kwatiri kubva muno mumaelections eZimbabwe panga pane polarization.
Muri kushanda zvakanaka here nehurumende maererano nenyaya iyi?
Pane ma-stakeholders forum, including civil society. Tanga kumita muna February, apa vanga pambuta settlement pasina ma-meetings. Parishu no vatangisa kuta ma-meetings yao. Saka tokurudzira kuti dai vawanza kuta ma-meetings, particularly kwa tukuenda kufota registration. Ma-meetings acha akawanda, nukwadresa ma-questions, nima issues aya. Kudijisa wa nikwa tichimbotora kumidi, asitinge tichitora nao, wachigadzirika zunzazo, chifamba zakanaka. Kwa zoe chakuni ishi angairi pei ma-regulations ya fota registration. Iyo, chiruko nao tijumuzacho za tanga tataura, waninge waka ashtora. Kaka tiduku zirao, tudai wachigadzirisisa, zesa izo zozo, zunize chichimwa na wani, zunzakata ki proof of resident. Tuna fota zro, tiaiti yanga ya dura, fatiparishu na mtengu wacho unigu wakariju. Kaka tokuru zirao, tifota registration center, fota education information yakadaro ichifambiswa nokurumidza kuitira kuti vanhu vakawanda vazivo kuti zvinofambiswa sei, kuitira kuti pazvinotanga tigozoona vanhu vakawanda vanoenda kunoregista.
Amai Rindai Chifunde Vava ndiwo mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network. Vanga vachitaura vari parunare na Tanonoka Wande weStudio 7 vari muHarare. Zvinoto kuendesa hii kuna maplus mshanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pa Facebook ne pa WhatsApp.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page ye VOA Shona nasi tangatine hurukuro nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvechidzimai zviri pachirongwa che Yali Mandela Washington Fellowship chiri kuitwa imo muno mu Washington uye chiri kupera nemusi wechina. Regai tiende kwavari timbonzwa kuti ndivanani uyezve kuti vakafambira chii.
Ini ndinonzi Lois Kapondo, ndakakwanisa kuuya kuno kuAmerica ne Mandela Washington Fellowship.
Inini ndinoitwa Charlene Chekenya, ndiriwo pano ne Mandela Washington Fellowship ndichimiririra kodzero dzevakadzi nevasikana muZimbabwe. Ndine organization yangu inonzi Stand Foundation inoita izvokumirira vakadzi nevasikana.
Makanga muri kupi pamanga muri muno?
Ini ndandiri ku Bowling Green iri ku Ohio. Taiz this is one is a civic leadership kuti kana zvitungamirira vanhu unofanira kunge uri munhu akaita sei, uchizvifambisa sei uye unokwanisa sei kushanda nevamwe vanhu nezvakanaka nekuingenja vanhu vari pamusoro vanokwanisa kubatsira uye nekudzika pazasi uchikwanisa kushanda nevanhu pa grassroots level.
Nemi Musari,
ini ndandiri pa ku New York ku Wagner College ndandiri under the civic leadership track apo taidzidziswa kutungamira kwakanaka.
Ya, ndoda kutaura nevanoita zvekodzero dzevana.
Itaurai zvenyu Charlene.
Neprogram yatinayo yekuti zvoni vana vaive vanenge vakurumidza drop out of school because of maybe early pregnancy kana kuti vashaya mari dzekudzokera kuchikoro. Tine imwe flash stick so yedu inenge ine 64 gigabytes of information. You don't need internet kuti we access. Tikatsvaga makombiyuta kunoku atichaita sei? Atichauya nawo uko kuno kuZimbabwe. Toti zvoni muzvikoro miyame toisa center inenge ine makombiyuta iwawo toisa maflash stick.
Kana musati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanga nyahuye ndiri mu Washington.
Vechidiki vanobva kuZimbabwe vanosvika 56 vakapedza chirongwa cheMandela Washington Fellowship muzvikoro zvepamusoro soro kuno kuAmerica uye vari kudzokera kuZimbabwe nemusi wechina. Chirongwa ichi icho chakatanga chichidaidzwa nerekuti Young African Leaders Initiative chinounganidza vechidiki muAfrica kuti vaite zvidzidzo zvakasiyana-siyana muAmerica. Nhasi taita rombo rakanaka kutsikwa nemumwe vechidiki ava vatinei Mukweva. Tinogamuchirai nemufaro vaMukweva.
Nesuwo tafara kunge tiri pamasaisai.
Zvinofadza kunzwa tichikurukura nemi mauya muchirongwa chinoremekedzwa zvikuru chakaita saicho chamuri. Mungatsanangura pamusoro pechirongwa ichakafamba sei?
Chirongwa isu tanga tiri ku University of Delaware, iko ku Newark, Delaware, kwatai dzidza zvidzidzo zvecivic education, izo zvazvichisanganisira kuti tingashanda sei munyika matinobva, nekuti tingabetsera sei macommunities atinobva kuti vange vachitaura nyaya dzichienda mberi.
Imi kumusha vanhu vanoda kuzoti munoshanda sani kuti tizoona kuti zvamuri kuwana kuno zvichange zvichibatsira sei?
Ndinoshanda ndiri director weAbameli Human Rights Lawyers Network, iro riri sangano remagweta anomirira kodzero dzevanhu.
Zvamakawana kuno munguva yemwedzi masvondo matanhatu amaa muri kuno, inguva yakakukwanira here kuti munofunga kuti makawana zvinokwanisa kuti mutakure kumusha muchizonopakurira vamwe?
Sasa manyika ndoti uba, nguva yanga iri pfupi kuti samanyika vatore vawane zvidzidzo, but izvo zvidzidzo zvatakawana ndofunga zvakandibata and ndakadzidza zvakawanda ipapo pa 6 weeks.
Zvikuru zvamungati ndatakura kuenda nazvo kumusha musi wechina pamucharongedza mbatya dzenyu moisa mubhokisi renyu zvi zvamunonoshandisa kumusha.
Ndofunga zvandakabata zvi zvakakosha. Ndofunga ipower yesocial media kuti ungaishandisa sei social media, the power yekuorganiza ungaorganiza sei. Then ndakazodzidzawo zvidzidzo zvekuti governance inoshanda sei, ma checks and balances kunyika kweAmerica kuti ndezvipi zvatingadzidza. Pane zvakawandawo zvandakadzidza kuti aiwa kuZimbabwe tiri mberi kunda America, nekuti kuno kwandandiri vakadzi vanga vari vashoma muparamende, asi muparamende medu yemuZimbabwe vakadzi vakati wandei kukunda America. Saka tokwanisa kuvadzidzisa kuti vangaita sei inclusion yana mai.
Tichitarisawo kuchikwata chamakauya nacho, muri chikwata chakati kurei vanhu makumi matanhatu. Masanganawo nevamwe vanobva kune dzimwe nyika vemuAfrica, zvii zvamakapana nawo zvamungati takagovana?
Zvatakati takagovana takawana zvakawanda. Zvidzidzo zvatakawana kuve kuSouth Africa, zvidzidzo zvatakaona kuNigeria. Yanga iri nguva yana chipana mazano tichidzidza from Africa. Takadzidza zvakawanda zvekuti ndingatora zuva rese ndichitaura kuti uku DRC takanonga zvakati, kunyika yakati takatora zvakati, but zvakawanda zvatakadzidza zvatakaona kuti kuAfrica tinazvo.
Vechidiki muZimbabwe munoonawo here vari vanhu vari kupindawo muzvirongwa zvakasiyana siyana tisingatarise icho cheMandela Washington Fellowship, nokuti vamwe vanochema kuti tiri kushayiwa mukana. Munoona here vari kuwana mikana yekuti vanga vachiita zvidzidzo zvakasiyana siyana?
Zvakandirwadza ndezvekuti vechidiki vaunoona vekuAmerica, unoona vechidiki vane 17 years already vanenge vapinda vakuwana mikana. Unoona kuti isusu kwedu kunyika vechidiki havasi kuwana mikana, especially mikana yekuwana mabasa, mikana yekuti vavhure makambani. Unotoona kuti aiwa mikana tukuvharira vechidiki kuti vawane mukana munyika medu, and zvakawanda zvatingadzidza kuAmerica kuti ukapa vechidiki mikana chii chingabundutso ingabuda.
Vechidiki vanopomerwawo nyaya dzekushandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika, zvimwe here zvamungati makadzidzawo pachirongwa chemwe chamamuri kuno cheMandela Washington Fellowship?
Chandakadzidza ndechekuti vechidiki ukavapa mikana yekuti vaite zvinhu zvakaita sana social media, unokwanisa kunge uchipinda muvanhu uchibata upenyu hwevanhu, but ukavashayisa chekuita vanogumisira vakupinda mumirizhonga vakuita matools of violence.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamukoya nokuwana nguva yekusvika pamastudio edu.
Tatenda.
Ava vanga vari vatinei mukweva, mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, vari pano pamastudio edu eVoice of America muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection muchange muina mutungamiri Nkomo achiita hurukuro nevechidiki veMandela Washington Fellowship vari pano pamuzinda wedu weVoice of America, tichinzwa zvavanga vachidzidza, zvavakawana nezvavachatakura kuenda nazvo kumusha. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mubatanidzwa wemapato manomwe uri muMDC Alliance unowirirana kuti mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ndo vachamirira mubatanidzwa uyu musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rinouya. Vagari vekwaMutare vochema-chema nekuvharirwa mvura kwavari kuitirwa nekanzuro yeguta ravo. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanoudza vachinamasa kuti vadzose pabasa vechidiki vanozikanwa nerekuti maghost workers. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande.